urongwa uyu uchatanga musuwe mgoera Harare Gardens patisha tenderera uma district atina umuno muharare kichiri ratiza mchunga miriri wedu nekuti sarudzo dzegore rino dziri polling station based takataona zvakakosha tigonono svika munharaunda dzakasiyana siyana tichivaratidza mutungamiriri vatigona nosangana nevanhu vachitaura navo naizvozvo tanga tine mayouth eHarare province mastructure edu tichigona kunovazivisa nezveurongwa uyu kuti vagone kuti vanounganidza vanhu munzvimbo dzatichasvika tichimira tichitaura nevanhu tichitenderera Harare yese nekuratidzira mutungamiriri wedu wesarudzo dzegore rino president dr Dzokozani Kupe
ko vachamirira bato mumatunhu akasiyana siyana kana kuti muri kungoratidza mutungamiriri webato chete
tikufamba tichiratidza mutungamiriri webato nevamwe vatungamiriri webato nevachamirira munzvimbo dzakasiyana siyana patenge tichitenderera ipapo nokuti tichatenderera Harare yose kutaura kwandaita tatanga paHarare Gardens tofamba takananga kuHarare West tobva kuHarare West toenda kudzivarasekwa tobva kutoenda kuwadzana tichifamba takadaro kumufako wose Glen Zibudiriro chazonobudira tiri kuepwezi tabuda nemuchitungwiza
ko makadii kungodaidzira musangano wekuti nhengo dzenyu dzinongouya panzvimbo imwe chete pane kutenderera matunhu ese amuri kutaura
zvekuunganidza vanhu panzvimbo one tinoona kuti mamapato anopedzesera kwaane mhirizhonga kwaane nyonganyonga kana taona zvinenge zvichiitika nekufambisa vanhu vari munzvimbo dzisina tsarukano isu tiva kuenda kuvanhu nekuti tiri pato rinotungamirirwa nevanhu hatidi kuti vanhu vapedze pfuma yavo nekunetsa kuri kuita pfuma vachienda kunoti vanosangana nemutungamiriri saka tikutora mutungamiriri wedu tichienda naye kuvanhu achinosangana nevanhu kwavanogara achiteverawo kare matambudziko avari kusangana nawo munzvimbo idzodzo dzakasiyana siyana
zvinhu zvamakapiwa mvumo nemapurisa here izvi kana kuti hazvidi mvumo yemapurisa
takatonyorera kumapurisa tichivazivisa hatikumbiri mvumo pabumbiro remutemo tinozivisa mapurisa kuti ndo urongwa hwatinenge tinahwo takavazivisa vakataura kuti aendererai mberi neurongwa hwenyu
mune nhengo ngani dzichakwikwidza muHarare
muHarare tine nhengo 28 out of 29 tine 1 constituency chete dzatakatadza kuita munhu saka maconstituency 28 ese tine nhengo dzichange dzakamirira musarudzo gore rino
mamwe mapato ari kuchema nenyaya yekuti havasati vawana voters roll imi matimakwanisa here kuriwana
hatisati takwanisa kuriwana takaendako tikanopiwa mafomu tikanzinyorai mafomu aya ozoenda onoongororwa mozodzoka kwapera mazuva maviri saka naizvozvo tichadzokerako mangwana kunoti tipiwe voters roll acho sematauriro avakaita
tichitarisa mabatirwo ari kuitwa gadziriro resarudzo nese muri kugutsikanawo here
hatisi kugutsikana nekuti pane zvinhu zvizhinji zvavari kuita zvinombunyikidza kodzero dzevana vezimbabwe zvichimbunyikidza zvakare iyo electoral act ndogona kupa mufananidzo wekushedzerwa kwakaita zuva remaelections zvinopikisana neelectoral act nekuti zuva remaelections harigone kuti rinoshedzerwa kana voters roll risati ravapo asi tinoona kumutungamiriri wenyika wakaenderera mberi nekunoshedzera zuva richinge vanhu ravachanopinda musarudzo zvisesa zvaitiki tinoona zvakare kuti nyaya dzekudzindwa kweballot paper hadzisi transparent hadzisi kunatsonzwisisika kuti zviri kufamba sei kune zvizhinji zviri kuitika zvatinoona kuti pane chitsotsi chiri kuda kuitika nekuti vanhu havangaende kunomination court kunosarudzwa nhengo dzichamirira mapato akasiyana siyana vasina voters roll takaona zvakare chimiro ichocho chakatikanganisira kunyanya kuvamiriri vedu vaida kumiririra kumaruwa nekuti vaisvika kumavhetu provincial offices mapepa paainovhetwa paya wonzi mamazita evanhu vanga vasarudza asikonekwa muvoters roll ndogona kupa kumufananidzo kumacentral kwananga ndiri kuna baba vanga vabva kumbire vaida kutimiririra vanga vabva kumudzarabani north vanga vabva kumudzarabani south vese ava vakawanikwa zvichitadza kunobudirira kusiya mapepa avo tave nhengo dzotimiririra nekuti vamwe vanhu vanga vakavasarudza vanga vasiri muvoters roll zvakare vanhu yao wakasa kwa nito tuwa mayuru wano tokira wano chagwa mwano wika kure kuno wasa inira wacho wano minita saka mayu regularity zesa ya chuku wona ayitika panguwa izo zize kusaruto kwenye ingo tisamira mapata kasi ya nasiana saa chuku daswa kare kunyorera kusha kuhende sa kuhile kut kuno kwaka kuhile ma irregularity za kadai akadai akadai njirati za kutizeka inakurongeka inofarizwa kurongeka uya isate yawa red enda atina vimbo kutizeki isha kwa nisa kutukulitira an election iri free and fair and credible.